Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana ni anhasi uri musi wechishanu kurume 8 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takazongoona gurususu remapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya, anga akanyanya kundowandira kumusoro uko kana muchiziva street inonzi First Street iyo. Ndo kwavanga vakaita kundowandira vari gurususu ndofunga marori anosvika kana iwo mana. Ndobva vangoburuka mumarori uya aya kwakutanga kutodzingirira mamembers edu, vakabata mboma, vakabata zvamboko.
Mapurisa anosunga nekutorera vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare.
Vazotipidzoke muzuva 11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaone kuti nemhosva kana kuti handi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoudzwa nedare redzimhosva kuti vadzokere zvakare musi wa11 kubvumbi.
Rangu netwa Noxa ndiri kuno Joburg. Kuya kwandakatoita kuno ndakatiza nhamo yatakapiwa neZANU-PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti ngatibatanei vana veZimbabwe, ngatibatanei nomusiki sezvo vari vakasvika dengana pasi, vakasvika zvinhu zvese zvinoonekwa nezvisingaoneki. Kwavari hakuna chisingagoneki, nguva yavo chete ndo inononoka, mindiro inononoka. Asi ichauya, chamisa pamberi. Ngatitungamidzei mutungamiriri wedu iye ndiye president watakasikirwa kuti ndiye achatisunungura muuranda.
Vateereri vestudio 7 votaura maonero avo pane zviri kuitika munyika. Iyi ndiyo misori yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro mapurisa ekanzuro yeHarare nemapurisa eZimbabwe Republic Police akasunga nekutora midziyo yevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare. Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vakashamiswa nezvakaitika sezvo vasati vaziva kuti chii chakanga chakonzera kuti vatandaniswe munzvimbo dzavanotengesera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru kana wokumapurisa panyaya iyi, asi ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaWadzai.
Mamembers edu anga ari kungotengesa sezvaanongoita mazuva ese. Takazongoona gurususu remapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya, anga akanyanya kundowandira kumusoro uko kana muchiziva street inonzi First Street iyo. Ndo kwavanga vakaita kundowandira vari gurususu ndofunga marori anosvika kana iwo mana. Ndobva vangoburuka mumarori uya aya kwakutanga kutodzingirira mamembers edu, vakabata mboma, vakabata zvamboko. Mamembers edu ndokutanga kutraya kutakura zvinhu zvavo vachitiza, vachitraya kuprotekta property yavo, nokuti maitiro ari kuita mapurisa aya kubva vakaita nyaya dzeshutdown paya ndeyekuti vakatora zvinhu hazvidzoki. Saka mamembers edu aitiza achitraya kutakura zvinhu zvavo vachimhanya. Kuti tizive kuti nyaya chai chaiyo ndeyechii up to now hatisi kuziva, buti vakauya nouwandu hwavo vakasvika vachingotora zvinhu zvimwe zvichipunziwa nemagudzu mamwari anokwanisa kuputsika achingoputsika, vachimhanyidzana vachingodaro vamwe, ndobva vapedzisira vasungwa. Saka kutaura kwandiri kuita kune vamwe vakatosungwa, buti kuti tizive kuti mhosva yacho ndeyechii izvezvi yabana ari kutsanangura.
Imi nhengo dzenyu dzaitengesera munzvimbo dzinobvumidzwa here kutengesa? Nokuti tinoziva kuti kana uchitengesera panzvimbo isingabvumidzwe mapurisa ekanzuro vanotora matanho.
Isusu ndofunga munoziva seboka mamiriro eposition yedu ndeyekuti hakuna munhu anoramba kuenda kunotengesera kunobvumirwa kana pekundotengesera panobvumirwa pachona paripo. Chekutanga ndechekuti mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti vamwe vanhu vari kutandaniswa, vamwe mavhendazi ari kutandaniswa vari kutengesera panzvimbo dzinobvumirwa. Ndopasomuenzaniso, mavhendazi aitengesera pakona Union naChinoi Street vari kutengesera panzvimbo inozikamwa nesitohwarari kuti redesignated, but ndevamwe vanhu vakadzingirirwa, vakamhanyiswa nezuro, vakaputirwa midziyo yavo. Saka hazvichanzwisika kuti inyaya yekuti muri kutengesera panobvumirwa kana pasingabvumirwi kana kuti zvimwewo zviri kurongwa zvatisingazivi isusu semaboka anomirira mabhendi. hapana nyaya yatakaudzwa inoenderana nezvekuti vanhu vakutengesera pasipo. Vanhu vakatanga kungomhanyidzwa. Up to now we can't tell kuti chii.
Vanhu vangani vakasungwa uye vachatorerwa matanho akadi?
Patsvagurudzo yataita izvezvi izvo ndambosvikawo kusendera uchindoona kunenge kwanga kune about 10 vanga vachiviko but vachinzi vari kuzvibhadharai mafaini ekuti manga muchida kuita mishonga. Mapurisa anga achigudza kuti ibvai pamukutengesera. For now ndo zvatingori nazvo tichigudza kuti vachaendeswa kukotsi here kana kuti vachanzi bhadharai mafaini sezvotaura.
Mune urongwa here hwekuti mutsvage kunzwisisa kubva kukanzuro kuti sei yakatora matanho iwayo?
Ndichazama kuti ndichindoona vakuru vekanzuro. Tinowanza kuita nhaurirano dzakanaka chose nameya veguta veHarare. Pamarongera tiri kuita kutogadzira dambudziko revending sei muHarare vanowanza kunge vachitipa mukana wekutaura navo. Saka tinovimba kuti tinotaripa mukana uyoyu. Tichadazve kuenda kukomiti inomiririra informal sector pasiti of Harare ipapo inotungamirwa nemacouncillors tindonzwa kuti inyaya yei iri kukonzeresa. Tichadazve kutaura kuti kana zvikabudirira tinge tichibatana tichindoona madirectors epakanzuro ipapo tinotiroziva kuti ndo vane masimba kazhinji ekukurudzira kana kuti kupa mvumo kumapurisa kuti endai mundobvisa vanhu, endai munotora ava vari kutengesera pakadai. Saka tichada futi kuti tiende kundoona ivavo tinzwe kuti nyaya iyi ndeye chiino kuti tisina kuziva kuti nyaya ndeye chii mukomajonga. Tinoramba tichingotenderera panzvimbo wani. Kana zvazonetesesa tichienda kuvakuru chaivo vehurumende, ndinotaura minista vanomirira mainformal traders tondonzwa kuti nyaya iyi togadzirisa sei pasina mbonga mupopoto yekumhanyidzana nokutorerana zvinhu vanhu vari kuda kurarama munguva yakaoma kudai.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezuro vakaudzwa kuti vadzoke zvakare musi wa11 kubvumbi sezvo mapurisa asati ava neumbowo hwakakwana pamhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Honde weStudio 7.
Ndinorwadziwa nekuti ndabva kubasa kwandabira vana vangu vanda vachifanira kunge ndichidzidzisa muchikoro nguva yavo ndikaenda kudare. Ndikasvika vanhu vakandisunga vakandibata vakanditota vakandigarisa mutorongo nguva refu vachiti havasati vane umbowo hwekupa kudare kuti nyaya yangu itongwe. Saka akasvike kutanga ndaane nguva yakawanda ndichienda vachingotaura zvimwe chete izvozvo.
Saka manga masevedzerwa chidare ratichikwa muvi
vazoti tidzoke musi wa11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaonewo ndine mhosva kana kuti handii. Nhasi tinodzoka musi wa11 April kuchinzi ndobva vachange vachizotonga nyaya yangu kana tete yawana chipomerwa pamuraramiro wandinoita kana pakondakt yandakati.
Iyo nyaya yamuri kupomerwa ndiyechi?
Tiri kupomerwa nyaya yekutanga yekuti ndinoda kubvisa hurumende nechisimba zvichinziwo zvakare ndakainsaita vanhu kuti vaite mhirizhonga yakaitika mamazuva akapfuura musi wa14 to 16 February pakaitika mhirizhonga yakaita kuputswa kwezvinhu sekutaura kwavanoita. Saka dziri nyaya mbiri idzodzo ndodzandiri kudeemiwa kumatare. Yekutanga yavanoti treason, yechipiri yavari kuti inciting public violence.
Saka vakatanga vakusungai vasati vawana umbowo?
Ndakatanga ndikuabhudhagwa ndikambunyikidzwa ndikarohwa ndikapotsa ndaura yewa ndikazozandiwa kumapurisa. Asi nhasi vakuti havana chavanoziva chavangape kudare kuti ndingatongwe kuti pane mhosva yandakaita here. Hongu vakatanga vandibata vasati vaita tsvakurudzo vasina umbowo hwekuti ndingatongwe nemhosva iyi.
Gweta renyu ratichi nenyayai?
Gweta rangu raradza kukashamara rikapa dare rikanyorisa kudare kuti tinokumbirawo kuti musi wa11 chechi ikwanise kuzivisa kuti trial yedu yacho inotanga rini. Kana vakundikana kuti vatiudze kuti trial yemhosva yatinonzi takafara ingatange rini. Nyaya yacho hatichazotenderi kuti tirambe tichinzi tiri parimandi, tirambe tichinzi tinoripota kumapurisa, ndirambe ndichinzi handi pane zvimwe zvinhu zvandisingatendegwe nenyaya yekuti ivo havatorina umbowo zvachose. Saka vavazivisa dare kuti ngazigadziriswe musi wa11 April kuti tizivikanwe topinda mutrial rini. Kana vatasa tobviswa panyaya yeusungu.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura naTanonoka Wande vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri wemutauriri webazi remaAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaObed Paladino vanoti hurumende yavo iri kugutsikana kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa havasati vavandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi senzira yekugadzirisa chimiro chavo kunyika dzepasi rose kusanganisira America. Vakati vanhu vakatemerwa zvirango ava vari kuramba vachivhiringa utongo hwejechechere muZimbabwe. Mashoko ava Paladino anotevera mashoko ava Donald Trump ekuti vawedzera negore rimwe zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemadzisawira avo. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau anhasi. Bepa nhau repaindaneti reNewswire rinoti muzvinabhizinesi ane mukurumbira pasi rose vaStrive Masiwa vatenga kambani yeMascom Botswana. Izvi zvinoitika mushure memakore gumi nemana vamasiwa vatorerwa masimba mukambani iyi nekambani yeMTN. Vamasiwa vanonzi vakabhadhara mazana matatu emamiriyoni emadhora mushure mekunge MTN yatengesera vamasiwa zvikamu zvayo makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zviri muMascom Botswana. Bepanhau reChronicle rinoti hurumende iri kuronga kubvisa mutemo unosungira makambani ekunze kuti asave nezvikamu zveupfumi zvinodarika makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana makambani anenge atanga muZimbabwe. Hurumende inoti iri kuita izvi senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze kuitira kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe paine mitemo yakanaka. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7 vateereri.
Diva Samarari Studio 7. Tokutenda ine basa ramunoita. Wedwe taikumbira kuna Emerson Mnangagwa kuti havazikuonawo here zvichiitika muZimbabwe. Havazikutionawo here. Ndozvatiri kukumbira kuti havazikutionawo here. Wedwe tatambura isu.
Makadii vashavariri veStudio 7. Tinomutenda ine basa renyu ramunotiitira. Ei, nyari kuitika muZimbabwe inyaya yakaoma. Nyaya inosiririsa zvisingaiti. Nyaya iyi inosapidzi. Sezvituri masango tiri kufamba tichinetseka tizive kuti bato reZANU-PF ratishungurudza. But ndovanongoti MDC ndoinovuraya nyika, MDC inovuraya nyika. Indoshiya kuti MDC yavanoti inovuraya nyika yakatonga gore ripi. Yakatonga gore ripi iyo MDC inozi inovuraya nyika. Tazviona kuti bato reZANU-PF rakundikana. Takuchingotarisa kuna Jehovha zvakuda Mwari. Takungotarisa nemavhiri tichabvine zvekuita. Vana vedu vari kungotambura vari kumusha takungokiyakiya tichatozvine zvekuita. Ndinomutendai.
Ndinokufarisai mose vashamarari veStudio 7. Musi uyu ndinoda kutenda nechirongwa chemunotipa cheStudio 7 chechokwadi. Kuno tarwadziwa mukoma Jonga. Kuno hakuna kumira zvakanaka. Tiri kubatwa tichipfuka zvinoraramira musango. Hatisi kubatwa musha. Mari dzatinopiwa hadzifanani nevanhu vemunhu. Tiri kupuwa mari dzepasi. Zvichinzi dzokerai kumusha kwenyu. Shuwa tarwadziwa mukoma Jonga. Mose vashamara veStudio 7. Ndinokumbira hawo pamunoshaura Studio 7 yenyu mushaurewo nerekodhi yangu iyi ndataura iyi. Tarwadziwa nehurumende iyi iri kutonga pane zvino. Dai vaichinja zvavo mwoyo. Vombozwawo zvavatsitsi pane vanhu vose vari kutambura muZimbabwe. Shuwa tatambura. Kubva 2008 tichingoshupika tiri muSouth Africa. Hazvisi kufamba mushe. Iri pamwe kudi pamwe kuda zvichachinja. Asi zvaramba zvakarovera pasimbi chaipo. Dai vambopa vamwe vane nyasha zvavo vambotongawo. Kana uchidzorwa idzo pfungwa zvavo kuzvirwa vanhu tsitsi vari kutambura muZimbabwe. Tinombopota tichifona kumba zuva nezuva. ile chibage chakatsva chose zvichireva kuti tichiramba tichitambudzika tiri mundau yeSouth Africa ino yatiri zvinorwadza vavadzoro womoyo hurumende iri kutonga pane zvinhu ndatenda zvangu kumira rekodhi iyi pamunoshaura mushauro wane rekodhi yangu iyi mukoma jonga ndatenda zvangu
kwazwai mhuri yezimbabwe iyi ndiyotwewo chirandu ndoda kutaura pamusoro pemasanction ari kuchemwa nevezanu pf nemari yavari kutambisa kuti vatsvage munhu anovamirira kuti masanction abviswe ndinongoti kuzanu pf iri ine muririro waya yiuregedzi makanyepera pamaelection koelection kuti itai mafree new dispensation taakuita zvinhu zvakanaka chingopedza maelection makatanga kupfuura vanhu izvozvi munongosunga mamps muchiteverera human right yacho iri papi kodzero dzevanhu dziri papi dzacho dzamuti tiri kupa vanhu tiri zimbabwe tinopa kodzero vanhu vasina freedom of expression yavo zvinomuchema nemasanction murambo motumirwa zvinorwadza nezvinoitwa nehurumende yamunangagwa zvinongoratidza kuti chiri nemuriro waya yeuregedzi munomboti nyevenutsei mwoyo mbichana asi ndozvamuri mobva mabzokora zvakare mutanga kusunga vanhu maakuponda futi muchiuraya zvinongorwadza zviri kuitwa nemhuri nehurumende yavamunangagwa ndatendawo
makadiko vashamarari vestudio 7 zita rangu ndeitwa noxa ndiri kuno mujobek uye kwandakatoitawo kuno ndakatiza nhamo yatakapiwa nezanu pf saka nyaya iripo ndeyekuti ngatibatanei vana vezimbabwe ngatibatanei nomusiki sezvo vari vakasika denga napasi vakasika zvinhu zvese zvinoonekwa nezvisingaoneki kwavari hakuna chisingagoneki nguva yavo chete ndiyo inononoka mhinduro inononoka asi ichauya chamisa pamberi ngatitemutungamidzei mutungamiriri wedu iye ndiye purezidendi watakasikirwa kuti ndiye achatisunungura muuranda ngatidananei tibatane tiite chinhu chimwe chete ndokuti tigone kukunda satani akapinda mukati menyika yedu ndichiti jesu tinotenda muve nesu tinotenda vashamarari muve nezuva rakanaka
makadiko vestudio 7 itandoitwa toni ndiri muno zvangu mupretoria ndikupererwa ini zanu pf ndo pati iri kupererwa mani remembe gore rapera vamunangagwa vaida kudhidza vatrump vachiti ye ndoda kupai munda wekutambira golf here kuvhiki fosuk vatrump vakatadza kuti havatambiri chioko mumwe zvikangopera zvakadaro iche zvino ndaakunzwa kuti vakuda kubvisa almost 500,000 usd kune imwe kambani yekukuamerica uku kuzama kuda kudhizazve but remembe pasina kana 6 days apa vaitaurai vezanu pf vachiti masanctions haatombochaisi hope so iche zvino maakuda kudhiza zvaita sei maakushayiwa hope here kana kuti chii munenge mari yeiko vanhu vezanu pf zvihuta here chiiko pakaipako mani yapererwa zanu pf
inini ndonzi tsausa smango from pamandere pachipinge apa ndaidzisa kuchikoro chodzigrivary secondary school ndonzi takudzwa smango uri mugeza machira pamukono ndinoti dai mandivhurirawo rekodhi yangu iyi mwoyo wangu wofare zvichimwe zvangu zvandinotaurawo pano pastudio 7 zvizvikwewo nevamwe vose nekuti takadai tiri musango tichitambudzika vamwe vachifara vamwe vachiuraya vamwe vamwe vachifura vamwe haizomboiti nyika yakanaka iro ropa rinoramba richiteuka mandikimandi kubva izvozvi kusvika patiri pana vanhu vemdc vanongoramba vachisunga but zanu pf iri kutaura kuti vese vezanu pf vakananga vemdc ndo vakashata tisadaro ndatitsura nendichiziva inini ndinototi dai vatrump vaenderera mberi vachitaura nyaya yavo yemasanction iyoyo awedzero hama arege kupa zimbabwe kana sendi zvatitambure kusvika munangagwa kusvika comrade emerson munangagwa president vedu vaita oda kusvika vapawo vamwe chigaro vombotongawo so ndane nguva yakareba ndapota ndise rekodhi rangu iri pastudio 7 ndinoitwa takudzwa smango from chipinge but izvozvi resouth africa ndaidzidza pachikoro chinonzi springfield secondary school kutambudzika chete ndokwatiri kuita navezimbabwe
aiwa nguva ndiyo ine shanje yevateereri tinotenda mose matumira mashoko enyu apinda muchirongwa chanhasi kune avo vatisina kunzwa nhasi tinoti musaore mwoyo rambai muchitumira mashoko enyu kuno kuchirongwa chenyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mukuru wemauto wemuAmerica ari muAfrica anoti haafungi kuti muzinda wePentagon uchakwanisa kupedza urongwa hwekuderedza mauto awo ari muAfrica nezvikamu 10 kubva muzana sekutaurwa kwakange kwaitwa nebazi rezvekudzivirirwa kuAmerica gore rapera. Munambudzi gore rapera Pentagon yakanga yati ichabvisa mauto ayo mazana manomwe kubva pamauto ayo zvuru zvinomwe nemazana maviri zviri muAfrica chikumi 2020 asati apfuura. Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti Venezuela yakatarisana nezvipingaidzo zvarisati ramboona pasi rino. Mutauriri wesangano iri Gary Rice ati kurwisa matambudziko akatarisana neVenezuela kunoda kushinga kwakadzama zvikuru uye kubatana kwakasimba mukupa rubatsiro kwenyika dzose 170 nepfumbamwe dziri muIMF. Makateerera kuStudio 7 ani mimi chirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Mumiriri weAfrican Union muAmerica ambassador ari kana chihombori kwao vanoti hurumende dzemuAfrica dziri kushanda zvakasimba zvikuru mukuona kuti mikana yemadzimai nevanhu rume yaenzaniswa sezviri kudiwa kuti zviitwe gore ra2015 risati rasvika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naambassador kwao kuti tinzwe zviri kuitwa muAfrica.
Mazwi andoda kuudza vadzimai pasi pose ndeyekuti pavakuru vedu vese vekuAfrican Union vari kuti nyaya yevakadzi inyaya yakaoma. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri pamberi. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri empowered. Hapana imba inobudirira kana mai vasina chidzidzo chavanofanirwa kuti vange vainacho kuti vadi vabate imba yavo zvakanaka. Kuti imba ipambe zvakanaka ndimai vanenge vachitungamira. Saka isusu vakadzi tinotungamira dzimba dzedu mumisha, tigotungamira rijini yese, tigotungamira nyika. Vanoti ukadzidzisa mukadzi wadzidzisa imba yese. Saka isusu muAfrica vakadzi ngatirealize kuti chii vakuru vedu vanotitonga vari kuda kuti tive tine yatinoti gender parity 50-50. Kana kuri kumabasa ngatiite 50-50 because vakadzi isusu ndisu takawanda kudarika varume. Saka it makes sense kuti kwatinosenza kwese ngakunge kuve kune more vakadzi than varume. Nokuti isusu kana tashanda mari yatinotambira tinoishandisira kuvana. Kazhinji varume havadaro. Saka kuti nyika yedu ifambire iende mberi, isu vakadzi ngatirealize kuti we are just as good as leaders as men, if not better.
Pane vamwe vanoshora kuti hurumende nyanya dzemuAfrica vanotaura kuti ngapave kuenzaniswa kwemikana pakati pevarume nemadzimai. Asi vari mumahurumende idzi havazowanikwe vachiisa zvinhu zvakadai mubumbiro nezvimwewo zvakadaro, uyezve vari kuti ivo hapana political willingness kana kuti commitment iri kubva kuvatungamiri venyika idzo dzemuAfrica. Munotii?
Ndinoti vaende kuwebsite yekuAfrican Union vaone madocuments aripo akanyorwa nezvegender parity. Vozotarisawo kuti zviri kuitika paAfrican Union. Edzi neidzi, like I said, uchaona kuti macommissioner 8 ari kuAfrican Union leadership, 5 vakadzi, kwoita 3 varume, and then kwozoti tina chairman murume nadeputy chair murume. Right there zvinokuratidza kuti chii African iri kuti pamberi nevakadzi. And then ukazotarisa mamwe madzimwe nyika, nyika yakaita seEthiopia, president mukadzi, parliament ya 50-50 varume nevakadzi. Ukatarisa nyika yakaita seRwanda ya 60% vakadzi 40% varume. Saka ndo zvimwe zviri kuti mamwewo maleaders vari kuzvitarisa vachizvifarira vachitiwo kana nesuwo ngatidi ngatiedzeiwo kuita izvozvo. Ndinenge ndiri mumusangano navo, chokwadi ndechekuti ndinovanzwa vachitaura vachibvumirana kuti the sure by 2020 gender parity muAfrica yes. Saka political will from the top iripo. Chinozonesawo zvacho ndechekuti implementation kana tadzokera kuma individual countries it's a bit of a problem. But you have to realize kuti leader have a leader, it's also because of the people around him. Saka ngatishandei tese munyika dzedu, but tichiziva kuti political will kubva kumusoro iripo and tichiramba tichipusha tichishingirira kuitira kuti varume vasarambe vachidi vachitisududza. Vakada kuedza kutisududza isu ngatitiwo chokwadi tinochiziva mutemo uripo uri kuti by 2025 tinenge taa 50-50 pese pamalevels emabasa. Saka vazviziye izvozvo kuti varume vanenge vachida kukudzinyirirai zivai marights enyu. African Union yakati 2025 50-50 gender parity muAfrica. Vakadzi ndisu takawanda kudarika varume. It does not make any sense kuti isusu tingatiri 10% 20% mumabasa. And yet ndisu vazhinji. And yes, ndisu tinogona kushanda tinobudirira. Ndisu tiri kuchengeta misha. Saka vakadzi ngatizivei marights edu. Ngatizivei kuti kubvira kumusoro chaiko kuAfrican Union gender parity 2025 ngatiidemande iyoyo.
Pane vamwe vanoti madzimai ekumaruva anowanikwa achisiiwa pane nguva dzakadai panorangarirwa mazuva emadzimai nezvimwewo. Pane zviri kuitwa here nehurumende dzemuAfrica kuitira kuti madzimai ekumaruva wawanikwewo vari paye patingati patafura?
It's a difficult situation kumaruva nokuti isi ndeyekuti chii ndeyemari. But even then, leadership ngaibve kubva kumusoro in each country ichidzikira kusvika kumaruva ikoko. Just because uri kumaruva azireve kuti haukwanise kutungamira uri kumaruva ikoko. Kune mabasa ariko kumaruva ikoko. Kana tichiita zvekurima, imi vakadzi muri mafarmers, you are just as good if not better than varume. Saka maopportunities ngaapuwe on a 50-50 basis. Not kuti uri mukadzi wegara mukitchen baba ndo vachapuwa mari yechi yefarm. Iwe gara mukumba baba ndo vachapuwa mari yemaimplement. Ayo ngatiti 50-50. Demanding kuti kwese kwatiri whether uri kumaruva kana kuti uri mutown 50-50 regardless.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica ambassador Arikana Chihombori kwao vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Muchikamu chedu chemimhanzi nhasi muzuva rekurangarira madzimai pasi rose. Regai timbotandara namukoma Prince Nico Mbagwa vachiti iwo Sweet Mother.
Sasa
Mother mumhanzi waPrince Nico Mbagwa tichirangarira zuva remadzimai pasi rose. Mumhanzi uyu uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro wenhau dzakare. Mapurisa anosunga nekutorera vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa yemuHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichange manherano apo tichange tichikupai dzimwe nhau dzeshona. Anokuonekai muchirongwa chino ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau mururimi rwendebele.